Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382.
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika, nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha.
Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu 530. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 34,949, vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 29,630. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa pasi pechikamu chePeople Journalist of the Year 2020. Chingono uyo akaziviswa nezvomubayiro uyu nezuro ari kuremekedzwa nepamusana pebasa raakaita mukuburisa huori huri kuitika muZimbabwe pakutengwa kwezvikwanisiro zvokushandisa munguva yokurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau wekuNigeria David Hunden akaremekedzwawo nemubayiro wechikamu chePeople Journalist for Informed Commentary. Hunden ari kuremekedzwa nepamusana pezvinyorwa zvake zvinobata kuvandudzwa kwebhiri remutemo unobata zvirwere zvinotapurirwana, iro riri kuzewa neparamende yemuNigeria munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana peCOVID-19. Mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa uyo wakatanga kupiwa vatori venhau vaviri Kiki Modi na Fisayo Soyombo muna 2020 unouya nemari inoita zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Nyaya dzeuori dzakaburitswa naChingono dzakaita kuti vaive gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vadzimbwe basa. Chingono audza Studio 7 kuti mubairo uyu unokurudzira vatori venhau kuti varambe vachishanda vachiita basa rokufumura zvakaipa zvinenge zvichiitika nekuti huori hunokanganisa upenyu hwebana veZimbabwe.
Mubairo uyu mubairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere checovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti bukota rinoona nezveutano Rainzi Obedaya Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa atarakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari around him.
Kwamuri unorevei mubairo uyu?
Mubairo unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kwokutorwa kwemari vanhu ava vaakutambura iye zvinoizvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inonzi PPE personal protective equipment magloves anopfekwa nemanesi mamaski pamusana pekuti mari iyi inenge yatorwa. Saka mubayiro uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatori venhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Tiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa sungwa, pane pfungwa dzekuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita. Kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri, tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu. Ndao basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatiri kuita zviri pamutemo, tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozosungwa, mbavha nemagororo vanenge vachiba mari inofanira kushanda muzvipatara, muzvikoro, kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba vanoramba vachingotora ende ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.
Uyo anga ari mutori wenhau Hopewell Chingono achitaura ari parunhare kuHarare. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa nezuro kuti musangano wevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD vari kusangana nhasi vachishandisa dandemutande. VaMangwana avo tatadza kubata kuti tinzwe zvizhinji, havana kutaura kuti chii chikuru chichakurukurwa mumusangano uyu. Asi musangano uyu uri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinopindwa nemapoka ose senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Chipangamazano chezveupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada vanoti bato ravo harinei nechekuita nePOLAD sezvo riri sangano revatungamiri wemapato vakakwikwidza musarudzo dza 2018. Vakambofanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Togozani Kupe vaipinda misangano yePOLAD. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe. Asi vaMashakada vanoti vaMonzora havana kukwikwidza muna 2018 nekudaro havasi mugungano iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu seMDCT hatisiri part of POLAD, hatine nechokuita nePOLAD. POLAD isangano remanhu vakakondesta 2018, ndosaka chizi Political Actors Dialogue. wa presidential candidates aka contest ese muna 2018 wana Brian Muteki na wamwe wakadaro ndo wakaungana kuita chikwata chekupolat isusu president Munzora was candidate 2018 saka atimu mupolat
asi vatungamiri vemapato yavaimirira kama mapato avo zvichireva kuti vamonzera kutungamira kwava kuita MGCT vanokwanisa kunge vachipinda musangano iwo
Ama-actors, anonzi political parties, anonzi ma-political actors. Anonzi political actors, anonzi political parties dialogue, anonzi political actors. They were there as presidents in their capacities as presidents, ma-actors, as actors.
Tirukono wa Munzura, varu kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Vakawana mukana kana kuti bato renyu rakawana mukana wekunge richipindawo imomo Poland kuti vataure nezvekurudziro iyoyo munopinda here?
Isu hatipindi muPoland. Isu tinoda hurukuro dzinobatanidza mapolitical parties nevanhu vavo, especially vari muparliament. Nama churches, nama civic society organizations, and all inclusive national dialogue. Hatina kuti Poland yakaipa aiwa. Poland inoendawo neprocess yayo isu tinoda a new process inclusive, inoinkluda chaunga chakati wandei.
Pane hurongwa here hwekuti mushevedzerewo nhaurirano idzodzi.
Isu we are ready for dialogue. Hatizivi hedu kuti vamwe vacho vanodawo kutaura zvedialogue vari serious here. Isu we are ready, President Munzora vari ready kuti tiite dialogue tiyambudze vana veZimbabwe. Hakuna mabasa, zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kutambura. Vanhu vachingokakavadzana nenyaya yekuda kutonga. Saka ngatiende kupatafura tiite zvinhu zvinopa vanhu pundutso. Mukurarama kwavo
bato renyu rakawana mukana wekupinda munhaurirano zvii zvikuru zvamungati zvinofanira kutauriranwa kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika
number one kuondongwa kwaitwa economy kufanira kuti tiwirirane kuti economy ifanira kuumbwa zvakanaka patsva ichimanejwa nenzira yokuti economy yedu ive negrowth inflation ive reduced mabasa akreatwe tive ne conducive climate for investment tive ne productivity production manufacturing sector yakadonha tichitanga kuita ratchet up production and so on and so forth so economy inenge iri on the forefront the second thing corruption tinoona kuti upfumi hwenyika huri kubleeda nenyaya yecorruption tinoona kuti tibvise corruption munyika zvinoda kuti titaurirane on how to combat for corruption number three governance tinoda good governance munyika ifambe zvakanaka mumahuman rights edu democracy maelections number four electoral reforms dzofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive ne free and fair election muzimbabwe pasazoita rigging and so on five tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei tichiurirana tese kuti they must go ari kuremera nyika institutional reform tofanira kuti tinge tiine mainstitutions edu ari apolitical ari professional so that anosave a country not a political party these are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi samazimbabweans savanhu vanoda nyika yavo so isu tiri pati iri pan-africanist iri nationalist inoda zimbabwe kuti iendere mberi
avo vange vari chipangamazano chezvekupfumi mubato remdct uye vari mubati wehomwe dr tapiwa mashakada vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 asi mutauriri wenational constitutional assembly vamadok chivasa vanoti mutungamiri webato ravo muzvinafundo lavhumwe madhuku vari kupinda mumusangano uyu ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu westudio 7
hongu kune musangano wePoland uchange uriko nhasi musangano wemapresidents vanonzi maprinciples ndo vachange vachiita musangano uyu uye havasi kuita zvokusangana vari kuita zviya zvokuita zvekuita vari online zviya zviri virtual zvokuti vanenge vachiitira pazoom izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko recovid kuti havakwanisi kunge vachisangana
sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino
vachange vaida kudiscasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatform yeplatfomndo platform yatingati susu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kuPoland iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vana vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscasa kubva kumacommittees dzimunguwa dzinenge chiri komenda kudzizopedziswa nekuma principles saka ndiwo musangano uyu uchange uri ikona.
Vamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance neMDCT vari kuti avaone Pollard yakakosha nekudaro varora kuti nhaurirano idzi dziitwe pakati peZANU-PF nemapato aya kwete pasi pePollard. Munoti kudi?
Yeah, isusu sebato reNC hatibvumirani nenyaya iyoyo yokuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndi vanofanira kunge achitaura nedzavanoti hurukuro dzokuti pagadziriswa zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiwo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties eZANU-PF neMDC angagara ariko. Saka zvokuti titi isusu vanhu vatotofunga kuti ivo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeperana kuti kwanzi kana ZANU-PF neMDC zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino nokuti matambudziko mazhinji ati kusangana nawo sevana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakatana emapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona chatinoti kwai ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndo avanofanirwa kutobvisa akagara pasi. Hapana chatoona sekuti kwai vangabudisa chichonzi kwai ndicho chingagadziriswa nyika inoyi.
Saka poitwa sei vamwe vachiti haivhiwe vamwe vachiti ngaivhiwe?
Vanoda nhaurirano ngavangouya kakune mamwe mapolitical parties ese. Chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere? Pangazvidaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa handingandoda kutaura ndingori ndega handiri kutaura ningaripo zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika nezvokuti ane chake chaanoda kutaura ngangouya akataure pane vamwe vese vanhu vese vakateerera kuti uyu ane zano rake rakati zano rake nderekuti zvakati kana richitambirika rotambirika risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhingi pasina vananhingi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika. Zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese ndosaka zvichida kuitwa muchivandi.
Vamwe vari kuti woka vachivasa Pollard kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabura.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda. Pakabuda nyaya yekuti mukatarisa muchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangadaitwa paconstitution. Zvakamiswa kuPollard ikoko kwatiri seNC taitotaura ichotaraiwa mutemo wenyika ufanga kunge uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatenderana kuti musangano wemhando iwo wokuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kuPollard.
Mutauriri webato renational constitutional assembly vamadok chivasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Vachuchusi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa humbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchusi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa navatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakange vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump ari kutarisirwa nhasi kupikisa umbowo hweDemocratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKennedy Masie vanoti vachuchusi veDemocratic Party vakaburitsa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanirwa kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikuona kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. Pati sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwaTrump achingotsikinyira nyaya yekuti maarguments avo ekuti senate haina mvumo yokutonga president vakabva kare and maarguments avo asi kunyanya kuti chikoo chaivo chaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavari kunyatso kupumbudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangove pachirungato kuti back and forth yema arguments enyaya dzacho bati sikuona kwangu inini ndora senge mademocrats akapa umbo wangori so yatingati pachirungu deming
maningi kukunyaya wa Trump. Sema tarangu political trial. Ichangozo dipenda nukuti panewa mwewewe wangawane umafungira wekuti hapana mhosva wangave here vakatsukunyuko neumbo huri kupone atingati mamanagers ari kupa nyaya iyi mucongress.
Ve Republican Party vane basa nezviri kutaurwa here izvi, vanobvuma here kuti kutaurwa ndezvechokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana?
Iko zvino mamira akaita zvino ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo yange iri pekuti vaTrump vakatosiya chigaro kudhara. Saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaidaona senge ndiyo yange iri position yemarepublicans akawanda, but munguva pfupipfupi yapfuura taona kuti pane mamwe marepublicans ari kutaurawo kuti no nyaya yanga itongwe itongo kusvika kwokupedzisira kutizopawo chi maonero edu. Enango ivo vekuRepublican Party House Majority Representative vakataurawo zvekare kuti nyaya yanga itongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitemanawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka marepublicans achida kupa umbo wese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo ari ngati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapora mhosva kana kuti hapana kupora mhosva. Saka taiti pokutanga papaya kuti nyaya yacho iyi yaifa kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike, kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese rinyazvoona kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachitaura vari parunhare kuTexas. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette, vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevakuru vevashandi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza mamwe mabhizimisi kuvhurwa kuti zvibatsire vanhu pamwe chete nemabhizimisi. Chronicle rinoti vaimbove mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas Nyikayaramba vachachengetwa nhasi paHeroes Acre apo mutungamiri wenyika anenge aripo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makamiko vashamarari vedu weStudio 7 nevatereri ndokwazai mose. Aiwa ndatinditaurawo pamusoro pemadzekuru edu ari kufayo. Asi chikavadziko chandinacho chimwe chete chekuti tirungonzwa kuti uyo anga ari mukuru kumasoja kwefa mumwe anga ari kumukuru kumasoja apa anga akumirira nyika kunze ave ambasada kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana dzatirungonzwa idzi. Vese takavatarisa vava vanhu ava vakabva kuchisoja vamaretired. Ko munyika medu umu hamuna here vapfanha vechidikiwo kana kuti vana baba vechidikiwo vakadzidza vane uchenjeri neunyanzvi hwemabasa aya vapirwawo mabasa aya vaite basa, kwete kuti mumwe munhu aneta pane rimwe basa ochitorwa achiiswa pa futi pane rimwe kuti atange patsva? Asi muZimbabwe kune vamwe vanhu vasati vamboshanda muupenyu hwavo hwese asi dziri nyanzvi dzinogona basa, vari nyanzvi vanzveri vefundo. Zvinombofambawo sei munyika yedu iyi? Dai tagadzirisa ipapo tambopowo vasati vashanda mabasa avo vanenge vaneta vombowanawo nguva yekuzorora nemhuri dzavo kumamisha kwavo. Aiwa ndinotenda ndina hangu mahashi pasouth africa.
Yevo 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 vana mukoma jonga muri sei ikoko? Aisu tiri muno muSouth Africa tongobata bata vapo napapo todoshuviravo mhani kudzokera kumusha. Zvino neproblema dziriko izi, chigwere chiripo korona iya, korona yameno kuda zvichapora, tokutendai ikoko basa ramunotiitira iri rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha idzi hashuwa hei rambai makadero todokurudzira kuti murambe muchitiudza
pamusoro vashamarari vese vestudio 7 pamusoro uyu tinotenda manhu vakanaka rangu zita ndonzi mazana mazana ndiri kuno kupretoria kumba ndobva kwangundu ndanichida kutaura pamusoro pavafrend guni kuti dai vanhu vose taita pfungwa dzakaita sana vaguni dzekutaura zvinhu zvechokwadi pakashata vanhu vanotaura zvinhu zvine chokwadi mukati vasina kwavakarerekera zvisinei nekuti unosapota bato ripi zvinokudzwa ndatenda hangu
makadi vana mukoma jonga pastudio apo hai ndokuda hangu kutenda kuna vafrank guni nemashoko avakataura pastudio vaguni vanoratidza kuti vane umwe muono wakajeka vaguni vakuratidza kuti vane umwe muono wave nawo panyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kunochema nevanhu vezimbabwe nekuti wakatarira mashoko avaitaura vanoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa hazvisi pamutemo asi kungoda kungoti kushungurudza vakataura vakati vasikana havari kumbunyikidzwa saka kungoda kungoshungurudza vanopikisa vakataura vagoni pachena saka ndinotenda nemuono wavo iwoyo kuti tikabatana tese zvinhu zvedu nyika yedu ingagadzirika ende ingaenderera mberi
tinokuchungamidzai pastudio 7 apo makadiko zita rangu ndinonzi penga udzoke ndiri kuda kutendawo kuna vafrank guni avo vezaru pf handinawo kwandakarerekerawo ini asi nongovatenda pane zvavakataura maererano nevakadzi vakasungwava vanoita zvematongerwo enyika vachinzi havafaniri kuti vasungwe pane zvavanenge vachitaura nekuti vanokodzero iyoyo saka chokwadi chavakataura ichocho tinochikumbira kuti dei chagara chiri mavari sevanhu vezanu pf vose nevanoita zvekutonga vamwe mudzinhingu dei vangoitawo saizvozvo ende tichitizve dei varega kuzopomerwa mhosva vichinzi vave MDC Alliance nekuti vakazotaurira izvozvo asi kuti vakangotaura pakuziva kwavo mutemo zvavanofanira kuita saka dei vose vezanu pf vaita kuti vatendeuke savafrank guni ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Kambo Come to Me kanova ku Talking Drum nomukuru wavo Michael Lanners. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382. Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tandono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.